Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 Mbudzi 2022. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hazvinonzizvo kana kuda kuona kuti mamiriro akaita nyika akanyatsoita sei, tarisa mabatirwo anoitwa vanhukadzi nevana vana vadiki.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhukadzi 22 kana kuti 22 vanobatwa chibharo zuva roga roga muZimbabwe.
Tichibuda kumapurisa navamhiki vanga vakandimirira vakrisimike, tanzi isusu ndichange ndichifonerwa ndichiudziwa kunzi ndouya rini, ndoenda kumatarezi mosvarini nezvimwe zvisezvi, saka vati vachandibata parunhare.
Mutori wenhau wenewzimbabwe.com anopomerwa mhosva yekunyora zvemhanyepo asi iye achiramba mhosva iyi. Tichatarisa mitambo yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhukadzi 22 vanobatwa chibharo zuva roga roga muZimbabwe, vachiti mhosva dzerudzi urwu dzakamhangarwa dzakakwira nezvikamu 44 kubva muzana pakati pemakore a2010 na2018. Magwaro emapurisa anoratidza kuti munhukadzi mumwe chete anobatwa chibharo mumaminitsi 45 ose, vachiti vanhukadzi 646 vanobatwa chibharo pamwedzi. Chizvarwa cheZimbabwe uye vari mukuru wesangano rinorwira kudzivirirwa kwekushungurudzwa kwemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dongo vanoti zviri kuitika kumadzimai nevanasikana muZimbabwe zvinobva mukuti mitemo haichatevedzerwi, uye vanofanira kuita basa rekuona kuti vanhu vanotevedzera mitemo havachaiti basa ravo nemazvo, vachiti izvi zvinokonzerwawo nemamiriro akaita zvematongerwo enyika uye nemamiriro ezveupfumi munyika.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana vanhumbu, ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirane kuti tivharidzire nyaya idzi kuti dzisaenda kumatare edzimhosva, nekuti patinodzivharidzira pese zvinotoreva kuti dzicharamba dzichiwanda, nekuti hapana chiri kuitika chinoratidza kuti zveshuwa-shuwa kana ukazviita unogona kuenda kujere. Saka nyaya dzakadai hadzitongwe kumatare ekumamisha kwedu, hatingati matare emadzimambo. Idzi nyaya idzi dzinouya kumatare edzimhosva kumagistrates court, ndokwadzinotongwa. Hadzitongwe mumusha kuti tichi ngatigadzirisanei sinzi iri hama, kana kuti ndibaba, kana kuti ndetete, kana ndisekuru, kana kuti ihanzvadzi. Saka ngatigadzirisanei tobva taita setapedza kana kuti kufaridzira nyaya. Nyaya idzi ngadzisafaridzirwe. Kana tichidzifaridzira hatisi kuda vana vedu, hatisi kuchengetedza vana vedu zvakanaka. Ngadzibude zvisinei nekuti hapana mhosva iyi ndiani. Nyaya idzi ngadzibude, ngadziripotwe.
Sei kubatwa chibharo kwevana kwava kunyanya kuwanda? Chii chamuri kuona vamhlanga?
Chatiri kuona ndechekuti zvinhu zviri kunyanya kuwanda ndezvekuti nyaya idzi dzinowanda because tinodzivharidzira. Kana kutizoti pane imwe nguva vana vanozofurirwa kuti vazenge vachitaura zvinhu zvisizvo kana vapinda mudare redzimhosva, kuri kungoda chete kudzivirira munhu anenge apara mhosva. ngati ripota inyaya idzi kumapurisa nyaya idzi ngadziende kumatare dzitongwe kumatare munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara
chii chamungatiudza pamusoro pevanhu vanoita izvi vamhlanga
zvizhinji zvacho tiri kuona sekuti even vanhu vanowanzo okurudzirawo zvakare kubatwa kwevana chibharo vanhu vanenge vachinyepera kuti vanoda kubatsira
vateereri tinourombo kuti takuunzirai interview yedu isiri iyo avo ndiva John Mhlanga veJustice for Children vanga vachitaura pamusoro pekubatwa chibharo kwevana vadiki tichidzokera kunyaya yedu tanga takamirira kuti tinzwe zvinotaurwa nemutungamiri kana kuti nemukuru wesangano rinobatsira rinodzivirira kushungurudzwa kwemadzimai repulumani Minnesota African Women Against Violence Muzvare Comfort Dongo vanoti zviri kuitika mumadzimai nevanasikana muZimbabwe zvinobva mukuti mitemo haichatevedzerwi uye vanofanira kuita basa rekuona kuti vanhu vanotevera mitemo havachaiti basa ravo nemazvo
Inzona kuti kubatwa kwechibharo kwevanhukadzi kunofanira kucherechedza zvirikuitika kubatwa kwechibharo kwenyika yeZimbabwe tinoti the country nyika munhukadzi iyo nyika pachezvayo iri kubatwa chibharo saka vana vayo vanhukadzi vanotadza nevo kubatwa chibharo manumbers atiri kuona aya anotyisa asi hatifaniri kukatya mazwa nekuti ari kungotiratidza zvirikuitika pakadzama-dzama penyika yedu kusateererwa kwemitemo United Nations yakaisa mutemo unonzi CEDAW iko zvino ndiri kushanda nenyika dzinokwana kuita 128 nations on a treaty global treaty on ending violence against women tiri kuenda kuwashington DC end of this month end of December kuti tinotaura nevakuru venyika kuti toda kuti vakuru venyika dzese pasi rose vasaine on global treaty to end violence against women treaty iyoyo ichaita kuti munhu wese unobata munhu wemukadzi zvisiri pamutemo akafanirwa kuti ange achipiwa punishment inoenderana neunhu iwoyo saka ndoti zvivika zimbabwe izvi zvinokatya madzi asi neimwe nzira hazvikatya madziwo
musaidongo chii chamunofunga kuti chiri kukonzera izvi nokuti zviri kuramba zvichienderera mberi uwandu hwemhosva idzi huchikwira chii chiri kukonzera izvi
hazvinonzi izvo kana kuda kuona kuti mamiriro akaita nyika akanyatsoita sei tarisa mabatirwo anoitwa vanhukadzi nevana vana vadiki munyika medu pane zvinhu zviri kuitika zviviri pane nyaya dzematongerwo enyika dziri kuita kuti vamwe vanhu vaite kunge vari pamusoro pemutemo kudarika vamwe tozotarisawo panyaya dzekuti nyaya dzeikonomi mamiriro akaita ikonomi yedu ari kukonzeresa kuti vanhu vange vaine mhirizhonga iri kuwanda tiri kuona kushandiswa kwemadrugs pavana vechidiki iko kushandisa madrugs ikoko kunokonzerawo zvakare kuti violence against women yatoti GBV inge ichiwanda saka pane zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa asi pamusoro paizvozvo zvose it is the lack of the rule of law hatina governance munyika yekwedu mapurisa ari kupuwa chioko muhomwe vana vari kubatwa zvibharo nyaya dziri kutsakatika hakuna munhu ari kutevedzera bumbiro remutemo nenhau yehuori saka izvi ndo zvandiri kuona zviri kukonzera kuwanda kwekutambudzwa kwemadzimai munyika yezimbabwe
mati imi zvakadari zviri kuitika muzimbabwe nokuti mitemo haisi kutevedzerwa nemazvo ko handiti kune dzimwe nyika kune dambudziko rakangoita sairoriwo here
ndizvozvo kune dzimwe nyika kana ikoku nyika dzinenge dzatinosarisa like dzakaita seamerica dambudziko rekutambudzwa kwemadzimai ririko asi chakasiyana ndechekuti kune dzimwe nyika mitemo iri inoteedzerwa munhu akarova mudzimai wake unosungwa oenda kumatare edzimhosva muamerica ndopamucherechedzo munhu akabata mwana chibharo mwana mudiki chibharo haangosungwi chete asi kuti haazobvumirwi zvakare kuti aende anywhere panenge paine vana haabvumirwi kubuda kuti abude kana achizobuda kubva muchitokisi vanozomeka shuwa kuti kana paine zvikoro zvevana zvine vana anywhere pane vana vanovaudza kuti panapa pane bhinya riri kuuya pavana Saka pane mabumbiro emutemo anochengetedza munhukadzi nemwanasikana kune dzimwe nyika. Izvozvo zvinoza tukona zviri kuitika munyika yekwedu. Handizivi hangu kuti chii zviri kunyanya kukonzeresa izvozvo asi mamiriro ematongerwo enyika kusanganisira nyaya yeikonomi yedu mamiriro yakaita.
Sokuona kwenyu imimi chii chingakurumidza kuitwa kuti nyaya iyi ipere kana kuti idzikiswe?
Tokumbirawo kuti vana baba vakuru vedu venyika kuti vana baba nekuti kujanyurwa kwemwanasikana kuri kubva kuvanhurume. Dai vatorawo nguva yakufunga kuti tinozovewo senyika kana tiri kudzvanyirira vanhu vacho vakatizvara. Tinozovaiwo sei senyika kana mwana ane 9 years old achidzvara mwana. Indoona kuti chisionekwe mudzivebwe zviri kuitika munyika yekwedu. Dai vari pamusoro vakagara kumusorosoro kwematongerwo enyika vaisa mutemo iri kunyatsodzika midzi kuti paonekwe paine utongo wemhando yepamusoro kana paine vanhu vanoita zvinhu zvakadai. Chechipiri, ndaikumbirawo kuti dai paregerera kudzvanyirirwa kana maorganization mapato maNGO anomirira madzimai. Nekuti ndiri kuona zviro ndizviro pane nyaya dzakawanda dzakaitika dzokudzvanyirwa kwavakadzi. Kunyakanga nemarriage wenger hapana bato remadzimai rakataura. Ndoona kupaine kutya kwavanoita. Saka dai taprotectwawo nevakuru vedu venyika kunyanya madzibaba edu, hanyadzi dzedu, dai matiprotectawo kuti mutipewo mukana wekuti titaure takamirira madzimai tisina kupanishwa. Nekuti kunyarira kwakaita mabato anomirira madzimai muzimbabwe kuri kundityisawo ikoko. Nekuti vanotya kuti vataure.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari mukuru wesangano rinorwira kudzivirira kushungurudzwa kwemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dongo vari parunhare kuMinnesota muno muAmerica neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tunzwe divi ravo panyaya iyi. Mutori wenhau webepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com Leo Munende anoti akashedzwa nemapurisa ECID Law and Order Section vachida kumubvunza pamusoro penhau yavanoti akanyora inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabatsirwa nevashandi vavo vanoita 225 apo vakange vakombewa nezvizvarwa zveZimbabwe zvairedzera kusafara kwavo navo pavakashanya muguta reNew York. Munhende anoti akaramba mhosva yaaipomerwa achiti akaudza mapurisa kuti vataure nomupepeti webepanhau iri Gilbert Nyambabvu achiti mapurisa akati iye ndiye ane mhosva iyi. Studio 7 yabata Munhende kuti tinzwe zvakaitika nemamiriro akaita nyaya iyi pari zvino.
Chakaitika ndechekuti mapurisa akafona akati ari kundida kuLaw and Order. Saka ndakabva ndabata magweta eMedia Institute of Southern Africa kuti andiperekedze nenyaya kuti mapurisa akaramba kundiudza kuti ari kundidandira nyaya yei. Nyangwe ndaityawo kuti ukasvika iko mapurisa chero mamuchinzwisisana parunhare apa munosvika iko nyaya yobva yachinja. Saka sekufunga kwandakaita ndizvo zvabva zvasvika zvikaitika nenyaya kuti ndati ndichisvika zvikanzi ndiri kupomerwa mhosva yekupublisha nyaya isiri iyo. Hanzi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nyaya yakabuda musi wa 22 September this year yekuti pane vairatidzira kuNew York pavakauya kuUnited Nations General Assembly vaMnangagwa ndo pavavigwa ravakavanzwa nevanhu vanga vakawanda vavaifamba navo. Saivo vanga vachiti inini ndini ndakaipublisha vachifungira kuti ndini editor wenewzimbabwe.com. Patakaendawo mapurisa ndipo pandakasvika ndikavaudza kuti aiwa ini handisi editor wenewzimbabwe.com ini ngoriwo mutapi wenhau kunewzimbabwe.com. Saka maita sei maita akaukanganisa zvikanzi mashoko ivo vakati mashoko avakapiwa ndeyekuti inini ndini editor saka ndini ndakapublisha article yachona. Saka tikaita kakupikisana ipapo asi ndobva vaenda vakanotaura nevakuru vavo. Vakuru vavo vakati chero ndisiri nini editor ndini ndofanira kupiwa mhosva. Handizivi kuti ndipiwa mhosva pakuti ndaita sei asi pamapepa atanyora ndataura ndakataiwa no ini handisi publisher handisi mchakanyora ndingori reporter zviri kuitwa zvipamutemo uye kungoshandisa mutemo nenzira isiriyo
vanga vanombo here wekuti makapublisha nyaya yemanyepo
vanga vasina humbo uyo havana kana kutomboita nguva iyo nyaya yavo yanga iri yepaungoti inini ndibvume mhosva saa mhosva ndiyo ndaramba kupfuma nenyaya yekuti handitomboziviwo kuti ina handina masimba ekupublisha semutapuwe nawo nyangwe muri mutapuwe nawo munoziva kuti pane vatapuwe nawo vanoita zvokutumwa nevanozogadzira nyaya dzachona kuti iyi ndiyo iri kubuda iri pakadai iyi ndiyo iri kubuda yakadai vachigadzirisa indingori mutapuwe nawo
saka pari zvino nyaya iyi yakamira sei Leo
tichibuda kumapurisa navamhike vanga vakandimirira vachris mhike tanzi isusu ndichange ndichifonerwa ndichiudziwa kunzi ndouya rini ndoenda kumataredzi mhosva rini nezvimwe zvese izvi saka vati vachandibata parunhare
vakati chi
vati hanzi pane mumwe wavo ati kana usiriwe ndizvo zvauchazotaura mudare rezimhosva asi ndikati ah pakuferefeta nyaya asirizvo here zvimwe zvamune mufanira kutsvaka kuti munhu achiri kupa mhosva ndiye here zvechokwadi vakati aiwa isusu tanzi tipewo mhosva ndatosvika pakuvapa nhamba dzaeditor rekubasa ndikavaudza ndikati bepa redu isusu riri kueditwa nemunhu ari kugara chi kulondon vakati aiwa kulondon hatikwanisi kuzokusvika saka iwewe ndiwatakupa mhosva
saka mangomirira kushedzwa kuti muende kumapurisa zvekare
ya ndangomirira kuti vafone tobva taenda haminoti vanenge vachizoita sei but ndozvavangotaura
uyo anga ari mutori wenhau webepa nhau repadande mutande renewzimbabwe.com Leo Munende ari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mupurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa muzvare Meli Maiswa vanoti vari kufara mushure mekudomwa seumwe wevagoni vakashandisa dande mutande resocial media zvine pundutso gore rino muzvare Maiswa vanoti vanoshanda vachibatsira vanhu vekuzimbabwe vari munharaunda yesouth africa izvo zvakaita kuti pavane mumwe akaendesa zita ravo kumakwikwi aya ari kukokerwa nekambani yepocket mobile iri musouth africa ngatinzwei hurukuro yaitwa namarvelous muhlanganya uye namuzvare Maiswa nezvenyaya iyi
ndakasarudzwa pane the most influential person on social media
makasarudzwa nani
2022 south africa nezimbabwe vakangovhurira kuti vanhu vanominete so vanhu vakaisa mazita forward ndopandakazongona ndakutofonerwa chinzi zita renyu ranominetwa vakawanda so ndomapendura ndakaita kucompetition
semaonero enyu mabasa api amuri kubata amunofunga kuti aita kuti nuzowanikwa muchidomwawo paruremekedzoro
to be honest antimafe kunyefuti apa handizivi because ini ndingori munhu anongobatsira zvakawanda panguva iyoyo zvinenge zvangoya panguva iyoyo zvinosanganisira vanhu vanorwara vanenge vamwanenge vachida kuenda kuchipatara vanoti vadzingwa kuchipatara vasina mari dzekuchipatara vanhu vasirwa vasina pekutangira vamwe vakadzi vadzingwa mudzimba nevarume havasina pekutangira zvichingoenda zvakadaro saka munyatsoti nde iyi yavakanyatsoshandisa category kuselecta truly speaking I don't know
muri ipapo ndevapi vamwe vatingati vane mukurumbira imomo musouth africa vawanikwa vari pakuremekedzwa uku
tiri muno mundofunga ndakaona pakapinda vanonzi general shellers avo vanowanonyanya kufokasa nevanhu vanenge vakasungwa vari kumajere vanobatsira zvikuru sei vanhu vanenge vari mukati memajere vanopinda mumajere vachinzwa kuti mhosva dzevanhu ndedzei inoti kune vamwe vanosungwa vasina mhosva dzavakapara kune vamwe vanosungwa hama dzavo dzisizwa kuti vati munhu ari kupasungirwa mapepa saka ivo vanozoita basa rekutsvaga hama dziya dziya kana zvichiita nokuti vanoshanda koti kana zvichiitawo kuti vabatsire kuti munhu abude vobatsirwa kuti munhu abude ndakaonawo vari munhu angakaiswa ipapo
todzokera kwamurimi kana paine vanhu vanenge vachida kuti vakuvhoterei zvinofamba sei uyezve vanofanira kuvhota kusvika panguva ipi
kana pane vanhu vakuda kundivhotera unfortunately tasarirwa nezuva ramangwana nakuswera mangwana chete because musi wa30 zviri kuvharwa vanoisa masms avo pa103 sms yavo panhamba dzinoti 37304 sms 103 pa37304 SMS inoita 150 and then ivo vari kuvhota vane mubairo uripo kuti ukavhota kakawanda unokwanisa pane mubairo wemotikari iripo yavanokwanisa kuhwina zvakare unokwanisa kuvhota even kana ka 1000 hausi kumiswa kuvhota unogona kubvunzwa kuvhota anytime yawangoda kuvhota unokwanisa kuvhota
ko anenge awanikwa achitora mubairo iwoyu pane imi vakawanikwa vachipohwa riremekedzo uyu anowana chii
pane varipo pari kunzi ari kupiwa 200,000 then ine contract yeanother company hanzi for 2 years anenge ane contract necompany iyoyo ari brand ambassador wecompany iyoyo for 2 years anochuza zvaanoda mari kana kuti brand ambassador wecompany iyoyo for 2 years and then pane maiphone 14 aripo
yeuchizai zvakare kuti vanhu vanenge vachida kuti vakuvhoterei vanovhota papi
vari kuda kuvhota vanoisa masms avo pa 37304 vanongonyora 103 sms iyoyo vanongonyora 103 ndo meseji yacho vachitumira panhamba izvo dzinoti 37304 saka 103 ndo inomiririra inini saka its 103237304
Ava vanga vari muzvina bhizimisi uye vari muridzi wepeji rinonzi Melis Diaries Live riri paFacebook muzvare Melin Maisha vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuRustenburg kuSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kevo pano pa studio 7 tipote tichishare mashoko anenge akatinakei because zvinoripotwa nemedia nezviri on the ground they do conflict papa chingoda kuti media ichiripota zvainenge ichiripota ne ground ichiripota zvare ichiripota zvobudiswa panhu pamwe zviri pararela kuti kuri kunzi vanhu havarobwi motokari dzavanhu vachirobwa I think zvinogona kubatsira because izvi zvizvika vanhu vachapedzisira vasina faith in the media because what is happening on the media and what is happening on the ground are totally different zviri kunzi peaceful campaigns but they are not especially if you lose your blood relative and someone is purporting or the campaign should be peaceful well, what is that anyway media ngaitibetsere zvinhu zviri hane parallel vachiti toda peaceful campaigns totoonawo violence inenge ichiitika tozoona kuti saka muchiti peaceful campaign muri kurova kuti kudii media ngaitibetsere vanhu vari kurohwa vanhu vari kufa vanhu vari kubhuchwa vanhu vadying but pamedia vari kuti we need peaceful campaigns we need peaceful campaigns where are we going
taura pamusoro pevana vezimbabwe kuti vana vezimbabwe vokuchangamukai changamukai ava vanhu vari kutonga havasi vanhu vemunyika medu vana ende futi izvi taada kunyabvisa inonzi mutemo wemuzimbabwe vana vezimbabwe vanofanira kuziva kutongwa ine munhu ane mubereki ari munyika menyu kutongwa ine munhu ane munhu anorwadziwono zvamuri kurarama muri because ava vanhu ava hasanda mhonzo kana chiberekweni kana amai vavo kuti vari kupi vati vakafa here kana sekuru kana munin'ina vese zvavo varimo mukati muzanupiefu vese vanhu ivavo vasati amhonzo kuvabereki vavo kunzi kwazoitika namo kwakazodii kwazoitika saka mutaura kuti vanhu havafivhi upenyu hwese kwavatiurarama kana kunzi amai kana kuti muzukuru kana sekuru ava vanhu ava havana uhanya nesu nokuti hama dzavo hatigari kunyika muzimbabwe havana basa nesu havatomhurina basa nesu saka imima vana vezimbabwe changamukai yanguva yekuti tirwire nyika yedu yanguva yekuti titore nyika yedu tiidzorere mumazimbabwens chitongwe nemunhu watinonyatsoziva chizvarwa chezimbabwe chati tichiona kuti uyu ndewekwanhingi anoera nhingi uyu ndewekwanhingi uyu anoera nhingi izvi vava vanhu ava havana kana tsitsi kurakidza kuti hama dzavo hadzimo mukati menyika iyo nyika yedu ndeyekuruta bedzi saka vana vezimbabwe mese makateerera
itai se burumango. Kukozi kana wana wakana mdala wano kudai. Seba chizo kurowe sene mapulisa. Cheva sanga zo mfumile kutu ito ya. Jese zuzwezwe wano kwa jita wadu mfumile wano kwa jito nzivirira hiti. Pane muna ili anga.
Yashika mbuwa yangeka mirirwa. Neva kawanda pasiro seye makwiki e 2022 World Cup. Arikuitirwa kukata. Aya ndiyo makundano makuru emutambo pasirose gorerino. Batanai ne Voice of America mumemberero zemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere chinenge chiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumapipi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumapipi aya kusvika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunavhu ye World Cup. One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we
are ready. Hey, Brian, pa mitambo yakatabwa nezuro mina yese. Pani wakakuna tizahere, ngati tagene Cameroon ni Serbia, pa wakata mangange, shicha kakuna tizapa mtamboyo.
Shagana tiza disengwa ti Cameroon ni rekwansa ku mecha Serbia. Serbia, as I said, paya, patakampo chaura musuya with Serbia, it's a very dangerous team. Kanda na nile chishuwa chikusitai Cameroon ni rekwansa ku, waka drawa kawa 3-3, but nile out Cameroon ni kwansa ku wina. Kuitra kuti, a game re Brazil, the last game, yoso, draw now next draw away for Serbia. Ah, that's one is a match about they have to win against Barcelona against Brazil. But the Mugarakona Ra Abubaka was very impressed that goal should do the contender. Yeah, the World Cup goal of the tournament. Then point Mutambo away Brazil in Switzerland. Sema kungiranda isinga kuti Switzerland icharowa yakarowa 1-0 but yakatamba zvayo but yakapasa kuzoti paoverpower. Then Ghana ne South Korea, Ghana yakahwina but dai makaona the last few minutes takakubata mvura maoko nekuti South Korea yange yakuuya zvokuuya zviya but Ghana inofanira kuchinja matambiro paichasangana pa the last match. Ndakangofara kuti yakwanza kuwina. Ikawina the last match, you know, qualifier. Then Portugal, ndakati vachadrawa, but yakwanisa kukundawo Uruguay by 2-0, saka yakwalified in the round of 16. It looks like Ronaldo vachiri in Ghana isine chance, Cameroon isine chance ikakwanisa kukurova Brazil. Saka tichingoonawo.
Zvino pamitambo yanhasi mugroup A tiri kuona Ecuador ichisangana neSenegal, unozviona sei?
Mutambo uyu unenge wakaomera vanhu vese because Senegal has to win, Ecuador has to win, saka tichaona kuti zvakafamba sei. But Ecuador is a very good team, Senegal is a very good team. Igame rekuti vaoni vange vakakwanisa kuri makabharegesa pavo kuti varione games going to be very interesting.
Mugroup A makare imomomo tichaonazve nhasi Netherlands ichisangana neQatar, munozviona sei?
Kwata yango munhu angoda kuuya kuzorova anongorova madiro handikuona Netherlands ichikwanisa kuhwinawo nyorenyore neQatar. Aisvitse
England ne Wales mugroup B unozviona sei Musekeo?
England is looking strong on paper against Wales but nokuziva dzeku UK vane pride dzavo. Wales inenge ichitiwo tine pride dzedu dzekuda kurova England. England over the world, so I saw that was a chapter of say, but the corner England is quite a win against Wales. Wales is very strong.
Because we are talking about Cameroon, and we are talking about America. America is the same as Iran, the group B, Makare, who knows when I say?
Iran is in Europa, and the corner America is quite a win, usually against Iran. And some of the other people are talking about America. America is a test for graduate vakatova vana kuti vanhu vanokwanisa kutamba on a bigger stage vakakwanisa kuvota England saka ndikona America ichikwanisa kurova Iran ichqualify to the round of 16.
Brian Msekiwa tinotenda zvikuru tichadzoka futi kwauri nhasi tigonzwa kuti mitambo yatataura iyi yabuda sei ndinotenda chaizvo
ndokutendawo kuma wande. Thank you very much.
Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande.